fara zvikuru kuti mai mburi vazvitaurira ivo pachena kuti hakuna nyaya yokubva nomukuru wenyika uye nokuda kumuuraya sezvakaitwa Kabila. Takagara tataura kare kuti inhema hazvisati zviri chokwadi. Vakuru ava up to now vanongoteerera makuwa akaitika gore rakapera and hazvitibatsiri kuti vanhu varambe vachitaura nenyaya iyo yakapfuura. Isu zvatinge tichitofungira kuti vanhu ngavataure nazvo inyaya yekuti upfumi hwenyika hungava kwase. Ndo zviri zvikuru, haikona kuti hee vakazodai vaida kuita. Zvakabva kare izvi, kana kuMozambique ndezvataa zviriko. Ini ndainzi ndaida kutora masimba, ini ndaida kuita chinyi, the same story. Asi ndakataura muna 1980 kati aiwa vanhu veZimbabwe maita henyu zvamaita asi muchasafa and now vanhu vava kusafa. So ndinoti inini haiwa zveizvo vanotaura makuwana Kabila kuda kuuraya vakuru vazvozvakaita vana Kabila inhema.
Asi chii chiri kuita kuti vamugabe varambe vachingotaura mashoko aya? Nokuti tinoona kuti rwatowo rwiyo rwekuramba vachingoti amai mujuru vaida kundipfuudza.
You can say it again. Vava kufila pressure nokuti pasi apa pane pressure. Vanhu vanoda change. Vanhu vanoda kuti vapiwe hope and kuti vawane solution kuzvinhu zviri kuitika and havasiri kuzviwana. Saka vanhu vava kuti kuda dhibana mbo people first thing nakuvuya ikadibatsira. Saka ndozvavasingadizvo ndozviri kuvawati.
Pouyewo nyaya yekuti vanhu vaneta nekungotarisira kana kuteya nzeve kuti tichanzwa kuti vanhu vari muurongwa hwepeople first vaumba bato, zvasvika papi izvi vagumbo?
Zvatakataura kudhara zvatoramba tichingotaura kuti vedu tipeivo mukana wekuti tironge zvinhu zvedu zvakanaka. Hatidi kuti katazvironga zvinhu zvedu zvova zvedu zvinonyadzisa. Tinofanira kuva nezvizvinhu namastrategies namacorrect policies anoita kuti vanhu veZimbabwe vanotipa rukudzo. Those are things that are cool.